mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 15 2020. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Magweta akwira kudare reparamende nechikumbiro chekuti gurukota rinoona nezvokudzivirirwa kwemukati menyika rimanikidzwe kutuma mapurisa kuti atsvage nhengo dzebato rinopikisa reMDC Alliance. Zimbabwe Council of Churches inokurudzira hurumende kuti ikurumidze kubatsira vanhu vave kufa nenzara mumatunhu eMatabeleland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gweta riri kumirira nhengo dzevechidiki dzebato rinopikisa reMDC Alliance, idzo dzinofungidzirwa kuti dzakapambwa nezuro, rinoti vakwira kudare reparamende nechikumbiro chekuti gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembe-kazembe vamanikidzwe kutuma mapurisa kuti avatsvage. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vange vasiri kudaira nharembozha yavo pamwe naivo vakazembe. Vakapambwa vanoti muzvare Johanna Mamombe, vanova mumiririri weHarare West mudare reparamende. Mutevedzeri wasachigaro weYouth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri, uye mutevedzeri wemunyori wezvokufambiswa kwemabasa muzvare Netsai Marova. Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta revatatu ava richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bamu.
Pari zvino havasati vawanikwa uye hapasati pave neruzivo rwekuti vakachengetedzwa mupolice station ipi chaiyo. Tamboedza kukurukura nemapurisa kuti vatizivise kuti vakachengetera maclients edu papolice station ipi chaiyo, asi mapurisa haasi kuda kubuda pachena kuti vakavachengetera papi chaipo.
Saka maturawo matanho api kuti vari kushaikwa vange vachiwanikwa vachidzoserwa kuhama dzavo?
Danho rekutanga ratatora kunyora tsamba kumukuru wemapurisa tichivhunza mibvunzo iwoyo kuti ko maclients edu amakasunga nezuro mukataura moga kuti mavasunga makavachengetera papi, uye vane kodzero yekuti vasangane nemagweta avo vataure nemagweta avo. Saka tichiri takamirira minduro patsamba iyo yatanyora, asi patazoona kuti minduro iyi haisi kuuya ende hapana tarisiro yekuti mapurisa achapindura, tazotura rimwe danho rekuendesa nyaya iyi kudare guru tichikumbira dare guru reZimbabwe kuti ripe mutongo wekuti vanhu ava vaburitswe kubva pavari nemapurisa, kana kuti patorwe matanho ekuti vanhu havatsvagwe uye vawanikwe.
Asi pamutemo kuri kuti vari mumaoko emapurisa, vanofanira kuumiswa pamberi pedare kwapera nguva yakareba sei?
Pari zvino hapana mubvunzo wekuti vari mumaoko emapurisa here kana kuti kwete. Chokwadi ndechekuti vari mumaoko emapurisa, kana iwo mapurisa acho akazvibvuma oga nezuro zvikabuda mumapepa ese emuZimbabwe muzuva ranhasi. Saka hausi mubvunzo wekuti vari mumaoko emapurisa here kana kuti kwete. Vari mumaoko emapurisa. Zvavari mumaoko emapurisa, vanofanira kunge vamiswa pamberi pedare maawa 48 asati apera. Tichitarisa nenguva dzavakasungwa, vanofanira kunge vamiswa padare 3 dzemasikati dzisati dzasvika, sevanhu vakasungwa dzave kurerekera kuma3 dzezuva rodoka.
Si izvi zvinorevei chaizvo kwamuri imi semagweta anorwira kodzero dzevanhu kuti nyaya dzekupambwa kwevanhu dziri kuramba dzichienderera mberi munyika umu?
Zvinongoburitsa pachena kuti hurumende yeZimbabwe haisati yave kuda kuzadzisa kodzero dzevanhu, haisati yave nechivimbiso chekuti inogona kuchengetedza kodzero dzevanhu. Zvakare takatarisana nemashoko akataurwa nemapurisa nezuro abuda iwo muHerald muzuva ranhasi. zvinotaridza kuti kana ivo mapurisa pache zvavo havasisirivo vari kuita basa rekuchengetedza mutemo.
Ko sei muchidaro kuti mapurisa haasiriwo anenge ari kuchengetedza mutemo sezvinotarisirwa pasi pebumbiro remutemo wenyika?
Nekuti havangatauri kuti vakasunga vanhu asi havasi kuziva kuti vanhu vavakasunga vakavachengetera pai. Ndo zvinongotaridza kuti mutemo hausi kuchengetedzwa muZimbabwe. Izvi chitangira nemapurisa acho anofanira kunge achichengetedza mutemo, ndo vari kutotanga nekuutyora.
Gweta vaJeremiah Bhamu vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende neZuro yakazivisa nezvemutemo uyo unotsanangura mamiriro achange akaita mari itsva yemapepa yemadhora 10 nemadhora 20 ichatanga kushandiswa munyika munguva pfupi inotevera. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti danho iri harina zvikuru zvarinoita mukugadzirisa kushaya huremu hwemari yemunyika kunze kwekungoderedza huwandu hwemari inenge yotakurwa nemunhu achinotenga zvinhu zvake kuzvitoro.
Sekutaura kwatakamboita muzvirongwa zvapera kuti mari yemuno muZimbabwe iri kudona muuremu, danho rekuunza mari dzakaita sedzine madenomination ari pamusoro 10 ne20 dollars zvinongosimbaradza nyaya iyoyo yataitaura yekuti mari haichina huremu. Saka kuisa madenomination ari pamusoro kungobatsirawo kuti vanhu vafambe nemari shoma kunotenga zvinhu zvinenge zvisingachanyanyi kureva chinhu, nekuti mari yacho yanga yakutakurika yanga yakawanda. Izvo zvinhu zvacho zvaunoda kutenga zvinenge dzimwe nguva zvichikwana muhomwe.
Danho iri rine zvarinorerutsa here? Tichiona kuti vanhu vanga vachichemawo nekuti vari kushayiwa mari kumabhanga uku.
Danho iri ringangoita serinorerutsa kuwanikwa kwemari mumabhanga kwechinguva chishoma shoma. Takatarisa kuti mumabhanga machona vanhu vanga vachipiwa mari inokwana kuita $300 pazuva, asi mari idzi dzikazowedzera dzinopiwa vanhu pazuva uye nekuderera kuri kuita huremu hwemari iyi, tinoona futi kuti manje manje kunenge akudewa mari dzine madenomination ari pamusoro, nekuti iyo inenge isingachanyanyi kutengawo zvinhu zvakawanda. Saka iko zvino pataitika kuti vanhu vachadawo kuti vawedzerwe mari dzavanotora mumabhanga, uye izvozvo zvichaitika kubudikidza nemari idzi. Asi zvinongotirerutsei hazvo kwechinguva chishoma inyaya dzekutenga nguva dzaiitwa nehurumende idzi.
Iko kuuya kwemari itsva kuva kuchera kune zvakunobatsirawo here panyaya dzeinflation, uyewo nyaya iri kuchemwawo nevamwe kuti nyika yadzokera zvishoma nezvishoma mukushandiswa kweUS dollar kana kwemari yekunze, pane zvinogadziriswa here apo?
Kuuya kwemari tsva uku hakuna chakunogadzirisa pane zvinyunyuto zvakafanana neinflation. Chikuru iri mhaka yekuti kuuya kwemari iyi hakusi kugadzirisa nyaya dzekuti zvinhu zvakawanda tinotenga kunze kwenyika. Hakusi kugadzirisa kuti maindastri edu haasi kushanda. Hakusi kugadzirisa kuti mari yacho yemuno haina zvizhinji zvairi kukwanisa kutenga. Saka kuuya kwemari kuchangorerutsa avo vanotakura mari vachida kunotenga, asi hazvisizvo zvichabva zvaita kuti inflation idzikire. Potse napotse ichatowedzera nekuda kwekuuya kwemari iyoyo, nekuti ichakonzera kuti mitengo ikwire. Zvinyunyuto zvevari kuti ngakushandiswe maUS dollar zvinobva pakuti zvigadzirwa zvedu zvatinotengesa muno muzvizhinji zvacho zvatinoshandisa mukuzvigadzira zvinotengwa kunze kwenyika. Saka dai kuti tanga tagadzirisa ipapo kuti maindastri atange kugadzira zvinhu zvakaita sematishu, zvinhu zvakaita sematoothpiki nezvimwewo zvinhu zvisina kana nematuro ese zvatiri kutenga kunze kwenyika, zvinotichengetedzera mari idzo dzatiri kuendesa. Ndo zvingatozoita kuti mari yedu ikwanise kutanga kuwana simba, kwete zvekuunza mari dzine madenomination ari pamusoro.
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti riri kushungurudzika zvikuru nezvarakasangana nazvo pavakaendesa mbatya dzekuzvidzivirira kunana vamukoti vanoshanda muzvipatara zvemakereka mumatunhu eMatabeleland South, Matabeleland North neBulawayo. Munyori weZimbabwe Council of Churches mufundisi Dr. Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti vanhu vari munzara uye vari kunetseka zvange zvisingafungirwi nesangano ravo, vachiti hurumende inofanirwa kukurumidza kupindira munyaya iyi. Dr. Mtata vati sangano ravo richazivisa hurumende zvese zvarakaona kuti ikwanise kubatsira nekukurumidza, sezvo mudzimba zhinji mune nzara nekunetseka kwevanhu vasingakwanisi kuenda kuzvipatara pasina rubatsiro.
Wande musangano wataita nezuro nevatungamiri vemachurches eku Western Region, Matabeleland South, Matabeleland North ne Bulawayo provinces, ari kuratidza situation yenyika yedu yakaipa zvikuru. Nzara iri mudzimba nekushushikana kuri kuitika mudzimba mune nyaya yenhamo yakatarisana nevanhu. Vazhinji vaiita zvemisika havasi kukwanisa, vazhinji vanga vachiita macross border havasi kukwanisa, mapinda nzara isingaiti mudzimba. Vanhu vari kugwara havakwanisi kuenda kuchipatara because havana mari. Nhamo yatakatarisana nayo inohlisa matauriro ari kuita vatungamiri vemakereke kufamba kwavari kuita vachiona vanhu. Zvinonzwisa tsitsi. Vazhinji havanhu vashayiwa tariro. We will be faced in many mental challenges nenyaya yenhamo yakatarisana nevanhu. We need urgent action yekugadzirisa namo yatiri kutarisana nayo.
Vanozvinzwisisa here zviri kuitika izvi? Vanofungei pamusoro pehurumende uye vanopfumba here kuti pane njodzi yakatarisana nenyika pari zvino?
Vawande vanhu vakawanda vaiva vachinzwa zvivimbiso zvehurumende zvekuti pane zvinhu zvichauya kuzobatsira vanhu. Vakanzwa mapledges aitiwa edzimari nemagifts nezvimwe zvakadaro, but vanhu vakawanda vari disappointed nokuti zvinhu izvozvo hasati zvakuonekwa. Chavakatarisana nacho inhamo iri mukati medzimba dzavo. Vari kushaya kuti vangawana rubatsiro kunani. Situation yatakatarisana nayo iri dangerous zvikuru nenyaya yekuti vanhu vakawanda vari kufila kuva desperate.
Chii chamunokurudzira hurumende kuti iite nokukurumidza zvinhu zvisati zvanyanya kuipa?
Chekutanga ndechekuti panofanira kuita full admission yekuti zvinhu zvakaipa, but panoda kuti vanhu vange vane chokwadi chekuti zvakaipa kusvika paextent ipi. Nokuti at the moment zvinhu zviri generalized, kunongonzi vanhu vanoda upfu, vanhu vanoda zvekudya, but kana ukaenda mudzimba mune vanhu families are deeply vulnerable. Nezuro pane nyaya yemuo veteran, a former Zipra o veteran ane chubu raanga richibudisa mvura kubva paside pake, rava nenguva risina kureplacewa nenyaya yekuti haasi kukwanisa kuafforda mari yekuchipatara. Rava nemaburi maburi akaedza kurinama neplastic kuti risaramba richibuda mvura, akapedzisira arisa mubucket kuti afambe akaribata mubucket. These are very sad cases dzinoda kuatendewa urgently. Saka I think panoda a proper honest assessment yes situation. Ndochekutanga, I think we need to be honest about the desperation iri mukati medzimba. Then after that, panada a broader intervention. I think apachadi nyaya kuti vanhu vatarise zvinhu izvi in a partisan way. We need to look at it as a nation, how we rescue ourselves from the crisis that we are facing. We know kuti hurumende inogona kunge ina limited resources, but it is possible that working together among my institutions, including my churches, my resources could be sought. International intervention could be encouraged. Kuti vanhu vabatsirike. This situation can leave a permanent crisis in my situations atakatarisana now. In a situation like this, people start to recall vanhu vaitaura pamusoro penyaya ye effect ye my past atrocities. Vachiti zvinovarangaridza mapast atrocities akaita segukura hundi kuti nhamo yavari kuona yezvino ndiyo nhamo yavakamboona kudhara. We need to deal with this before it gets out of control.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, mufundisi Dr. Kenneth Mutata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kuroneko rinoti vagari veBulawayo vachawana mvura kubva mupombi dzemvura kamwe chete pasvondo mushure mekunge kanzuru yeguta iri yazivisa kuti kutangidza nhasi kanzuru ichambomisa kushandisa dhamu remvura reNtema. NewZimbabwe.com inoti mubatanidzwa wenyika dzeEurope kana kuti European Union yaudza hurumende yeZimbabwe kuti itsvage nhengo nhatu dzeMDC Alliance dzinonzi dzakatisakatika nemusi wechitatu. MuHerald, dare repamusoro redzimhosva reHigh Court ratonga kuti zvakatarwa neReserve Bank of Zimbabwe mugwaro raro reReserve Bank of Zimbabwe Exchange Control Directive number R120/2018 hazvisi pamutemo. Reserve Bank of Zimbabwe rakange richiti mari dzevanhu dzekunze kwenyika dzakange dziri mumaaccounts avo dzichachinjwa nehurumende kuti dzive maRTGS, izvo zvarambidzwa neHigh Court. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Tinokwazisa paStudio 7. Nindini ndinoitwa Maki Dhuayo kuEastern Cape, South Africa. South Africa kwatiri kunobva Eastern Cape hazvina hazvina kumira zvakanaka. Tanga tichipona nokutengesa mabhavhu nekutengesa zvimwe zvakangosiyana-siyana. Manji pari zvino nomuriro wakaite lockdown yakaitika iyi hapana zvinhu zvichafamba kanhu. Nguva yakanzi mabhazi ako kuJoburg kuPretoria kune kwatiri Eastern Cape hapana chance yekuti ungabva Eastern Cape kuti uende Joburg. Saka tanga kutomirira zvese zvatoitika, takakupona nekuda kwaMwari. Dai vemapati vanga vaitibatsirawo somubatsiro vaanotiita nematisheti panguva yemaelection. Tinoona mapati akawanda chifamba chipa anhu matisheti. Kudai anga achiita nazvinezvo kuti vanga achibatsirao somubatsiro akadaro. Vese nokwasisa veStudio 7 nezvizvarwa zvese zviri muSouth Africa zveZimbabwe, tozokwasisa musi.
Imi ndimurevereka ndiriyo kuno kuwange. Sasuru bhancho rinobuda kugovernment hapana zvatinovona, kane mari kane mukani vhere hapana zvatinovona tivanhu. Just ishuga inota $85, isafe iko kuma 200 and something, pakarepo unovechinga kuma China kunoforwa 800 bondi. Makamu amunangagwa government mumavoko ama China, hapana unomiririra ivhini.
Makadi vana mukoma wandi, ndedward life shoko ndiri munomupolo kwani. Dai vakuru vedu vatinzwiravo vaemasoni munangagwa navachamisa vagona kuti vagare pasi vavone kuti shuwa tingaita sei. Politics dzavo idzi dzekukandirana hadzina zvadzinoshanda. Dai vaititiravo nyasha vabatana, then iko zvino mavhoti achiri kure. Vambosiyana nezvekukaumbeina, timboisa musoro pamwe chete tigwisane nenhau yekorona ine ikonomi yedu kuti tozviita sei. Nini tozo kwa edumberi kana zono zanaka.
Magadi, magadi Studio 7, magadi. Ni dambu zikorangu, jinova kwa maranja, mwenezi. Dambu zikoriri kwa nwangmarele mvura, de matuweze lao. Magona kuti vanokwani sawa nemukana kuti vakutigone kuti pa mvura nuti izvo panguva inoti panguva yekorona tinoda mvura apa mvura hatina saka ndozvo ndaichingokumbirawo chete kudai magona kuti batsirawo nekuti tiwedzera zviborani kunzvimbo kwedu ndochete zvandiri kukumbira plus chikafu chingaiwo vanhu vamwari kuti wedzere kuti pawo chikafu nokuti hatina kurima hatina kuibvisa saka tine dambudziko guru remvura zvisine chikafu.
Gadini kuvachamarare beStudio 7 ngafara naso kutaura nemi atunga vachamarare beStudio 7 inini ndinenyaya iri kundirwadza pamoyo nyaya yachamisa iyi vari kumutaita seko mukomana mukomana ari kudiwa navanhu veZimbabwe avana kupe naDouglas Monzora naKomichi vari kuwetsa zvavo nguva yavo ike zvinovarege vachivhaira kudaro patrukida pamaelections 2023 ndobva vachatsozviona kuti havadiwe navanhu nokusenzeswa kwavo kwavari kuitwa nezanupf ikokoko vachanzokona kuti hazvisi kusenza nokuti isu tinongoti chamisa ndepurezidendi wedu ndopurezidendi wenyika muri kutaura nasaidi mwanza ari kusouth africa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dunhu reNew York ndiro rakaona utamu hwechirwere checoronavhairasi kupfuura mamwe maguta nematunhu ose muAmerica. Kusvika pari zvino, New York ichiri kurasikirwa nevanhu kupfuura dzimwe nzvimbo munyika. Gavhuna wedunhu reNew York vaAndrew Cuomo vakakumbira vanamukoti nevanachiremba nevamwe vari mubasa rezveutano kusanganisira vari pamudhandigere kuti vaende kuNew York kunobatsira dunhu iri mukurapa nokuchengeta varwere vane coronavirus. Umwe webakanzwa chikumbiro chavaKuomo chizvarwa cheZimbabwe Muzvare Chioneso Mpofu akange achishanda kudunhu reOhio. Muzvare Mpofu akabva asiya basa raakange achiita achiti ruzivo rwake rwuri kudikanwa zvakanyanya kuNew York. Muzvare Mpofu anoti kuve mukoti haisi nyaya yekutsvaka mari asi kuti chinhu chinenge chagara chiri muhana yemunhu. Vanoti kune varwere ndiko kune moyo wavo. Tabata Muzvare Chioneso Mpofu kuti vatitsanangurire kuti sei vakafunga zvekupinda munzvimbo mune chirwere ichi chiri kuuraya vanhu vakawanda kudare.
Ndakauya this message yakabva kuNew York yaitiyo nurses muri kudiwa kuNew York, kuNew York kuri kufiwa but manesis mazhinji hakuna mamanesis vazhinji anga decide kuenda paleave vachitya nechine COVID but manesis kuri kufiwa, we need your help. So ine the nurse ndayangozvifunga kuti okay kuriska upenyu but at the same time kana uri nesa unogona kuwana munhu wecovid anywhere pauri ikoko whether uri kuohio uri kugeorgia kuflorida iriko kwese saka bvira ndinde kukunzwa kuti tinoti ne dire needs apa vaitisa manurses about 200 so if you see a place for manurses 210 people a day it means there's a crisis. Saka ndakauya because when you look at it vanhu vachinji vaiti munopenga here kwenye kuda mari uda kuenda kuNew York kunofiwa uko but Mr. Wande if you look at it kuti kana ari masoja ukati ndapinda kuta musoja ukaita mavows avo kuta musoja kana ukanzi kwaane hondo haungatsika ndakuenda paleave because kwaane hondo unogara kumba you have to go nonisva wakapindira basa iroro kuta musoja you knew one day it would come
Saka vanenge vachida kubvudzawo kuti kana kuti vanzwisise kuti kuti munhu aite zvinhu zvakadaro saizvozvo akatenderedzwa nezvinhu zvinotyisa zvinogona kuitika chirunguva, unenge achivimba nei, unenge achitemba nei, chii chinoita kuti munhu adaro?
Chinoita kuti munhu adaro ka tochingoti kuti uite nesi calling. Ukaenda munesi uchindoda mari dzekuva, when you come kune zvinhu zvakasiyana izvozvi zvika unotiza kuti uite nesi unenge wakatoshinga kuti zvinenge patoo chamanesi unotora ngekire yaitoti Othia Florence Nightingale yekuti zvichauya zvisini sange ndakazvitarisa. Saka tagara tiri pariski yekubata zvirwere zvakawanda, asi inini hangu personali ndokungovimba naMwari kuti Mweya Mutsvene ndiwonotichengetedza. So mumwe munamato wangu wanga uri wokuti everyday even izvozvi ndinda kubasa ndinamata kuti Mambo Jesu ka pakasvika pano panyika maifambisira pavanhu ari mubata zvirwere. Saka tindichengetedzaiwo pandinofamba muchipatara musabatawo zvirwere icho chichi.
Saka iko zvinezvi muri kushanda sei, chii chamuri kuona?
Manumbers adzika sicereke vaimbofa kuma 700 nhasa ndauya hangu ini ipapo a day in New York ezvi manumbers adzika kuma 200 asi vanhu vachiri kungofa. For example nezuro ndakaenda kubasa ndange mapatients matatu nezuro, two vakafa vese nezuro, one akafa 8 o'clock makuseni mwambasa kuma 4 o'clock ndazopedza basa ndane mune patient one, vamwe varwere two vatofa. Saka vanhu vachiri kufa asi zvava number adzikira zvavo.
Ko zvekuzvidzivirira munopiwawo zvakakwana here?
Aiwa izvi totopiwa zvakakwana. Unotopiwa uchingosvika kubasa wopiwa zvimabhutsu zvezvokupfeka, wopiwa gauni rako, wopiwa chekuisa musoro, wopiwa maski yako. Mamaski unopiwa maviri yanoti N95 iya nesejika yekuisa pamusoro pacho. Saka mapppe iriko zvokupfeka zvese zviko zvakakwana. Vanhu tichafunga kuti tinekuti manumbers adzika saka zvapera. Ina ngupesa ndinotya kuti pamwe second wave ka ingatoita worse than the first wave nekuti tokonchenje makampani akuvhura vanotanga kufamba-famba muno munyuwe kuchema ndikona vachimba vasina mamaski vakazorora zvavo kurelaxa vachita zvino zvezvokuti aiwa zvakatoya zvakapfuura asati zvapfuura tokona kuibata futi tikadzokera futi pakati pekuti vanotanga kufa. Saka ngatirambe tichigeza maoko, pfeka maski yako, gara usaenda padzidzise nemwe munhu, sedera kure nemunhu, usashekana nemunhu rwoko. Ngatitambe chita zvimwe chito tachinita zvokudzidzira papa chirwere icho chichi nokuti chichiri kwasati chapera.
Izvo ndokuona sekuti izvo mashoko anofanira kunzwikwa nevanhu vese vari kushanda muzvipatara panguva inoyi pasi penyika pano pese. Saka tinotenda chaizvo namashoko enyu iwayo. Ndichataura nemi zvekare svondo rinouya kuti mugotitaurirawo zvamuri kuona.
Aiwa mastain
avo vange vari chizvaro vachezimbabwe mukoti Chioneso Mupofu vari parunare kuNew York muno muAmerica neStudio 7. Brothers ndereko yakaramba sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Magweta akwira kudare reparamende nechikumbiro chekuti gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika rimanikidzwe kutuma mapurisa kuti atsvage nhengo dzebato rinopikisa reMDC Alliance. Hurumende nezuro yakazivisa nezvemutemo mutsva unotsanangura mamiriro achange akaita mari itsva yemapepa yemadhora 10 nemadhora 20 ichatanga kushandiswa munyika munguva pfupi inotevera. Zimbabwe Council of Churches inokurudzira hurumende kuti ikurumidze kubatsira vanhu vave kufa nenzara mumatunhu eMatabeleland. tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi ivai nesu zvekare Maneru anasi apo tichikupai zvedzimwe nawo. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.
So who is it?